Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 9 2022. Makateerera kustudio 7 mipenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Tiri mubishi rekuti tinyatsotsvaga vatsigiri vanoda kuita mamembers, kwete vatsigiri vanongoti votera chete asi vanoda kupinda mupati kuti vange vari nhengo dzeNCA. Handioni tichizotombopinda even mabyelections arotaurwa here.
Bato reNCA rinoti harina urongwa hwekupinda musarudzo dzemabyelections.
Ndandisiri kunyanyonzwa peni yakawanda ende uri semunhu uri amai vane vana. Ndandine vana 3 mbazi imomo nemunin'ina wangu. Mwoyo wako kana wangu muka ipapo hauteereri peini nezvauri kunzwa, unenge uchingoti vana vangu.
Nhasi tine hurukuro naamai Tapiwa Dzova avo vakapona mutsaona yebhazi rekwabeta pedyo neguta reMutare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru zvishanu nezana nemakumi mana nevasere, kana kuti 5148. Vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 636 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, zvine mazana mapfumbamwe negumi nevasere, kana kuti 221,918. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru zana nemakumi matanhatu zvine mazana masere nemakumi maviri nemaviri, kana kuti 4,164,822 vabayiwa nhomba kekutanga. Vabayiwa kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi masere nechimwe zvine mazana masere negumi nevatanhatu, kana kuti 3,181,816. Vanhu vabayiwa nhomba katatu vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe, kana kuti 11,870. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, vanhu vamunyori mubazi reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vanoti zvakakosha kuti vanhu vanosangana neveruzhinji, vakwegura uye vari munjodzi yekurwara kana kufa vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vabayiwe nhomba kechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chimwe chinobatsira mabooster shot awa ndechekuti masoja omuvira kana achinge akunodzikira, booster shot yechitatu inobatsira kuti masoja omuvira awande zvakare mumuviri, zvoita kuti vaya vanofanira kudzivirirwa pautachiona hweCOVID-19 vatingati mafrontline workers vaya vawane kudzivirirwa namasoja omuviri iwaya kutachiona hweCOVID-19 kwemwedzi ingadarika mitanhatu.
Zvinozobatsira izvi?
Zvichiita kuti nyangwe pavanenge vachibata basa ravo zvikuru, nokuti rinenge richiita kuti vange vachiinteracta navanhu pakawanda, vanoshanda navanhu, zvinoita kuti vasava panjodzi yokubatira utachiona hweCOVID-19 zvikuru huchibva kune vamwe vavo vavangashanda navo, kana vaya vavanenge vachibatsira pabasa ravo, vangava zvikuru vari muzvipatara. Nokuti muchatoona kuti vatingati mahealth workers vazhinji vanotodhila kana kuti vanoindaracta navanhu vava kutorwara, kana kuti vanenge vakatori neutachiona, vamwe vanenge vatozikanwa kuti uyu atotesta kuva positive. Saka panenge paine njodzi iyoyo kuti nyangwe naiva vanokwanisawo kubatira chi utachiona.
Ko zvakakoshawo sei kuti vamwe vanoshanda nevanhu asi vasingashandi havo muzvipatara vabayiwo nhomba kechitatu?
Tichionawo kuti vanhu vese vanoshanda navanhu mubasa ravo rakasiyana siyana, nokuda kwokuti utachiona hwedzimwe nhamba huratidzi kurwara pamuviri, ivavo vane vari panjodzi yokuti ungafunga kuti ndiri kunge ndichibatsirana nemunhu pabasa rangu asingarwari asi dzimwe nhamba atori neutachiona. Saka zvakakosha kuti vose vanoshanda navanhu vatingati mafront line workers vawane booster shot iyo yechitatu, kuti masoja emuviri anongavadzivirira kuutachiona hwecovid-19 awande mumuviri kwenguva yakareba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, vanova munyori mubazi reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzemabielections dziri kuitwa musi wa26 Kurume. Sarudzo idzi dziri kutsiva nhengo dzeMDC Alliance kunyanya dzakadzingwa mubato neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, uye dzanga dzava nenguva dzisina kuitwa hurumende ichiti zvaikonzerwa nechirwere cheCovid-19. Asi vanopikisa vanoti hurumende yaingohwanda nemunwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Isu seNCA mugore ra2022 tinenge tiri pakati nekushanda nesimba rekuramba tichivaka pati yedu yeNCA. Saka hatina sarudzo dzatiri kuita pakutanga pegore. Tinenge tichifamba kumeka shuwa kuti muwadhi rega rega remuZimbabwe tinge tine komiti yeNCA. Ndozvinhu zvatanga tisina sekutanga tiri pati diki rekutanga. Saka tiri mubishi rekuti tinyatsotsvaga vatsigiri vanoda kuita mamembers, kwete vatsigiri vanongoti votera chete asi vanodawo kupinda mupati kuti vange vari nhengo dzeNCA. Handioni tichizotombopinda even mabielections arotaurwa yaya.
Ko chikonzero chei chiri kupa kuti mutadze kupinda musarudzo?
Tinenge tine basa guru rekuda kugadzirira kuti pati yedu inge yakasimba for 2023. Zvichatorera mari yakawanda yatinofanira kushanda kuti tipinde kwese. Tinozotadza kunge tine mari yakakwana yekumbopinda mubielections dzemuna Machi dzedze, nekuti hadzina zvadzinochinja. Dzinoitwa nemapato ane mari yakawanda.
Ndeyapi hai?
SeZANU-PF nemamwewo mapato vanopiwa mari nehurumende, kana vanopiwa mari nemamembers avo ari kunze kwenyika, kana vatsigiri vavo vari kunze kwenyika. Isu tichiri kukura tichada kunyatsoshandisa gore ra2022 kuti tivake musangano wedu.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Amai Tapi vaDzova avo vakapona nepasaka reshumba patsaona yebhazi rekwaBeta nerori yainge yakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari vanoti Mwari wavo akavarwira pamwe chete nemhuri yavo. Tsaona iyi yakaitika musi wa24 zvita pedyo neguta remutare. Amai Dzova mudzimai waPastor Moses Dzova vekereke yeThe Revealed World Fellowship, uye vanoti vainge vari mubhazi iri pamwe chete nevana vavo vatatu uye munin'ina wavo vachienda kuzorore Kisimusi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vashanu vakafa vachiita zvekutsva nemoto, uye vamwe vanhu 60 vakakuvara munjodzi iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Dzova nezvekupona kwavakaita.
Ndandine this daughter of mine, the second born, ane 7 years, nemumwe mucheche ane 1 year kapreterm baby. Mumwe mwana wangu anga akagara neyoung sister yangu kumberi. The next thing chandakangoona, ndakangoona bhazi rakubva muleft lane maro richiita senge riri kutena kuenda kuright lane, richinonobuda murodhi kuenda musango. Asi harina kuzosvika kunonobuda murodhi muya muya, rakabva rarohwa paside. The next thing ndakatozongoona ndatokandirwa kunze. Pandakazopepukawo ndakatopepuka ndaakunze.
Chii chakaitika makandwa panze pebhazi?
Ndakangoona ndati gwadara pasi. Ipapo
ndaisa nyanya kunzwa pain yakawanda. Ndaingo bleeda mumino, burire mino wando raibuda ropa. Saka ndaandisiri kunyanyonzwa pain yakawanda endi uri semunhu uri amai vane vana ndaandine vana 3 mbazi imomo nemunin'ina wangu moyo wako kana wangu muka ipapo hauteereri pain nezvauri kunzwa unenge uchingoti vana vangu vana vangu saka ndakatokurumidza kungosimuka ndikaona kuti ndiri kugona kusimuka ndobva ndatanga kutsvaga mwana ndakatanga kutsvaga mwana mucheche andaiva naye mumaoko ndikatanga kunamata ndikati Mwari mwana wangu ndoba ndati fambe fambe pachi fiwo tenga ichocho rara zotena zitraki riari ya musoro watarisa kwa rabva dumbu rakatarisa kwa hakune bazi redu pasai dipema viri ipapo ndoba ndaona jira remwana wangu ndikatanga kugona matatu Mwari itaindiwa nemwana wangu ipapo ndichingosvika ipapo ndobva ndafungura kudai ndikaona kamwana kangu kari ipapo kamwana kangu kari taini kari 7 kgs ndakaka deliver kaine 1 kg pa 7 months ndikati Mwari maita henyu ndawana mwana wangu aripo
anga akakuwara here pamakamona
ni just a few scratches pahuma apa dzaingobuda turopa but zvazvisiri so serious ndobva ndati apa ingirozi dzanditakurira kukandwa panze shuwa hatizivi kuti takandwa nepadhoo here kana kuti tabuda nepahwindo but takandwa panze ndobva ndatanga kutsvaga vamwe ndichingofamba kudai ndakaona nechekure uko kusaidhi kwakune musoro webhazi ndobva ndaona munin'ina wangu aripo ari kuchema aripo kutarisa zvakaita kufesi ropa anga aine mascratches ropa kufesi kwese because wangogara nechekumashure kwadriver saka iye anoti takakandwa nekuhwindo radriver uko saka nemwana wangu womusikana akakandirwawo nechekusaidhi kwakuna mainini kwapo but handina kumuona ipapo ndakangoona mainini ndatarisa gumbo rawo ndakaona rakatsemuka kubva kutsoka uko tsapfu yese iyi yakatsemuka kuti mwawo kudai kuvhurika ungo unotoona bhonzo kudai ndobva ndatora chirepa chemwana chandandasungisa pakati vanga vasingakwanisi kusimuka ndobva ndatiregai nditsvage vana ndobva ndadzokera mubhazi ndichidzokera mubhazi ndaingonamata ndichiti Mwari vana vangu ndobva ndakwira masteps aya bhazi rarabhonyoka ndakabva ndaona mwana wangu second born andandakagara naye musikana 7 years achindidaidzira mama mama achimhanya
anga akakuvarawo here
anga asina kana scratch ndikati nyasha dzamwari ndakatanga kunamata ndichimbundira mwana wangu ndichichema ndobva ndatarisa zvakaita ropa mubhazi pasi ndotarisa papa irohwa padumbu pebhazi paya vamwe vanga vakatrepwa mumasimbi vasiri kukwanisa kubuda vachidaidzira heope ndobva ndadzika nemwana wangu then ndobva tati ngatitsvage mumwe asara muhombe mwana wangu ane 8 years ndichiudza munin'ina wake ndobva tatifambe fambe kusaidhi kwekwakuna mainini kuya sekuti ndokwavanga vakagara vese ndobva taona dhirezi rake uyo achiti dhirezi rabhibhiro ndobva ndawana ipapo musikana wangu muhombe uyo aripo
anga akakuvara here
anga achibhlidha wakatemeka mumusoro umu lipi rake rakatsemuka pakati kudai then nepamusoro peziso apa nemascratch wanga ari kumeso sevanhu vanga vari kudhuze nadriver uko kwakune impact yakanyanya ndobva tamutakura akukwanisawo kungokamhina cause ndasingakwanisi kuvasimudza vese takutarisa mabhegi yedu ndopatakanzwa kuti tenga ruda kuputika vanhu chitotizai kuti tichabatana nemabhegi ndaakubatana nekuti munin'ina wangu haasi kufamba ndobva tatosiya zvese zvekutarisa mabhegi ndobva ndatanga kumusimudza kuti amire achiedza umira akati handisi kugona kana kutsika kwakukumbirwa varume vaivapo vanhu vanga vangotiza mumwe ndobva azobvumawo kumutakura abvumawo mutakura tangoti fambei tengi ndobva ratoti dhuu kuputika watongova moto wega wega yowe
ko makazokwanisawo sei kubviswa panzvimbo iyi muchiendeswa kuchipatara
varume vanga vari patiri vakangosvikawo vasingatombotizivi taatakangomira nemunin'ina wangu achibhlidha nemwana wangu achibhlidha zvakanyanya neumwewo murume wanga achibhlidhawo zvakanyanyisa anga ari pasaidhi pedu Ndubwa wa murumu wae wakati ambulance paino to uya tiruguto mira pa road. Tongo tingaita nge panapu kuzi zviripana pa zato shata. Saka payaka ngu uyo wa warume wae wakati tanga upa signal kutino mira ipanapa, mira ipanapa. Ndubwa tatu pinda mu ambulance.
Amaita pewa jova au wakapona mtsaona ye bazire kwa beta pejiko negutari mtare. Vashita ora avari parunare muarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wagavhuna wedunhu reKebbi muNigeria vaYahaya Saki vanoti vana vechikoro makumi matatu nemurayiridzi wavo vainge vapambwa nemakoronyera ainge aine pfuti vakasunungurwa nezuro mushure memwedzi minomwe. United Nations inoti gore rapera vana vechikoro chiuru chimwe chete nemazana mana vakapambwa muNigeria uye vazhinji vavo vakazosunungurwa pabhadharwa mari. Russia neAmerica dziri kuita nhaurirano dzakakosha zvikuru mangwana panyaya yekusagadzikana kuri muUkraine. Asi hapana chikuru chiri kutarisirwa kubuda nekuti nyika mbiri idzi dzave makara asionane panyaya iyi. America inoti Russia ikangopamba Ukraine ichatemirwa zvirango zvakaomarara, uko Russia ichiti haisi kuda kuti mauto eAmerica anga ari munyika dziri kumabuda zuva kweEurope. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura nanyanduri uye achiita zvemitambo Shingirai Manyenga Vana, uyo akasarudzwa kuva pane vechidiki kubva muAfrica vari kuenda kuRwanda pamusangano mukuru weAfrica Youth Leadership and Entrepreneurship Conference 2022. Tatanga nekumubvunza kuti akabudirira sei kuenda kumusangano mukuru uyu.
Pa selection criteria pakaitwa call for my African youth leaders and entrepreneurs. So munhu you had to apply or to express interest by answering different set of questions zvinenge zvichita sei dzichibvunzwa. So I submitted my application ani nyasha dzamwari the application iyo yakabveta successful ndopana vanda toisirwa email. Vachito ndi korokotedza kuti ndichange ndichikokwa ku Africa Youth Leadership and Entrepreneurship Conference ku Rwanda.
Mungatsanangura kuti zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa kumusangano?
Uyu mukana wakazarurwa for my youth wakanangana nekusimudzira kana kuti kukweninzera hutungamiriri hurimo muma youth. Chinangwa chekutinge tichisimudzira social change and economic development muno muAfrica. Then chichipiri mukana uripo uri kuti zarurira kuti tinge tichipiwa nzira dzakakweninzirwa kana kuti nzira dzakadzama on how we can approach leadership and also economic development and also kutinge tichipiwa ma skills and getting connections, ideas and creating a room for collaborating with other African countries kuti tinge tichisimudzirika se ma youth.
Asi imi chii chaizvo chamunonyatso ita uye ende zvipi zvamune muchikwenenzvera kumusangano?
Ini ndingangotaura nechiti I'm a creative entrepreneur. I use spoken word netembo kunyora zvinyorwa theater and film as a tool for advocacy or to raise awareness or to stimulate dialogue. So ukama uripo pakati pangu ne program iyi ndiye kuti tingavandudze sei nyika, tingavandudze sei ma communities edu kubudikidza nekushandisa zvipo zvedu sema youth, tingakwanise kuwana sei mari kana tingakwanise sei kurarama kana tingakwanise sei kuumba ukama pakati pedu isusu ma creatives pamwe chete nevanhu zvingangova vari kuita mabusinesses avo munharaunda dzakatipoteredza kana senyika dzakatipoteredza. So uyu ndo andikuti ndo mukana uripo pakutibatsiridza to develop these ideas tochibatanidza choita chinhu one takabatana neve kune dzimwe nyika tishanda tiri pamwe chete iri nzira yokutibatsiridza kuti nawo kana ndapiwa ma skills aya ndakuchifana kumashandisa ndichishandisa hutungamiri ndopa kupinda nawo yeleadership yaye Ndakushan, so I'm now imparting my skills there and ndakuchipawo vamwe my skills that ninge tata say at ninge tadzidza ane chine zvekuita nekuvandudza ma communities edu, economy edu, and also inyika as a whole.
Mukupeta chirongwa chedu, regai timbonzwe rimwe detembo rakaitwa namukoma Shingirai. Nyanduri uye achiita zvemitambo Shingirai Manyengavana ari parunare kwamutare.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Makadini vatereri, ndini Tanonoka Wande. Tasangana muchirongwa chedu chemazvendo ose chezvechitendero. Pane mutereri akakumbira kutsanangurirwa pamusoro pemabatirwo anoitwa vanhukadzi pasi pechitendero cheIslam, achiti vanhu vose vakaenzana pamberi pamwari. Kutibatsira nenyaya iyi, tabata mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, Sheikh Henry Balakazi, ndikatanga nekuvabvunza kuti chitendero cheIslam hachidzvanyiriri vanhukadzi here.
Mukoma Wande nevatereri vese veStudio 7 ndinokukwazisai ndichiti assalamu alaikum. Rugare ngariwe kwamuri mose. Regai nditaure ndichiti Islam payaiparidzwa namutumwa waMwari Muhammad, rugare ngariwe kwaari, panguva iyoyo vanasikana vaitorwa sezvinhu zvisina basa. Asi kuuya kwakaita dzidziso dzeIslamu, Qurani richidzika kubva kuna Mwari richisvitswa kuna mutumwa Muhammad, rugare ngariwe kwaari, rakajekesa zvakanaka rikabvisa zvese zvaiitwa zvakaipa kuvanhukadzi, rikapa vanhukadzi kodzero dzavo dzakakwana.
Islam yakapa kana kuti inopa vanhukadzi kodzero dzipi?
Islamu yakapa vanhukadzi kodzero dzekuti vange vakaenzana nevarume, kuenzaniswa kwemikana. Vanhukadzi vakapiwa kodzero dzekuti vadzidze, vakwanise kushanda. Mukatarisa mudzimai waprofeti Muhammad wekutanga ainzi Khadija, aitova muzvina bhizimusi, zvichitaridza kuti Islamu yaitokurudzira vanhukadzi kuti vange vachishanda kuriritira mhuri dzavo. Saka nauro yekunzi Islamu inodzvanyirira vanhukadzi sandizvoba, zvinongoitika ndezvekuti vedzimwe tsika nezvimwe zvitendero pavanenge vachiti vanhukadzi kunonzi kusununguka kana kuti freedom pachirungu, yekufamba vasina kupfeka, Islamu inongopawo madzimai vanotenda muchitendero ichocho kodzero dzekufambawo vakasimira. Inovapawo freedom yekufamba vakazvivhara vachiramba kuita zvinhu zvisakarurama.
Sheikh Balakazi, tikatarisa zviri kuitwa kuvanhukadzi munyika dziri pasi pehurumende dzechitendero cheIslam, tingati shuwa here Islam iri kupa vanhukadzi kodzero dzavo?
Nyika dzamunoreva idzo mukoma Hwande dzakaita seAfghanistan nedzimwewo inyika dzekuti tikaongorora dzagara nguva yemakore akawanda dzichivhiringwa nehondo dzinenge dzichingoitwa nguva nenguva. Saka munongozova panoitika hondo panenge pasina chakanaka, hondo chagara chiri chinhu chisina kunaka zvachose. Saka murayiro chaiwo kutedzera pamwe pacho panenge pakavhiringidzika. Asi regai nditaure ndichiti zvakare Islam inokurudzira kuti ukange wapinda mairi, pinda zvizere. Muchaona kuti vamwe vazhinji pavanoya kuchitendero cheIslamu vanenge vaine tsika dzavo dzavagara vachiita.
Iyo Islam hairambidzi here vanhu kuita zvetsika dzavo dzavagara vachiita kana kuziva?
Islamu hairambidze tsika dzakanaka dzagara dzichiitwa nevanhu, asi tsika dzacho dzingewo dzichienderana nemurayiro wemuchitendero. Vazhinji vanozoti tsika dzavo dzimwe dzisinei nechitendero, kuda zvimwe dzingave dzinoonekwa sedzinodzvanyirira vanhukadzi, vanoenderera mberi netsika dzavo idzodzodzo vachiita sezvadzinodzidzisa. Zvinova zvimwe zvokuti zvichionekwa zvinoonekwa sekunzi Islamu ndiyo iri kudzvanyirira, asi dziri tsika dzavo dzisinei neIslamu.
Sheikh Balakazi, muchitendero cheIslamu vanhukadzi nevanhurume vakaenzana here pamberi paMwari?
Nyaya yekunzi anoremekedzeka pamberi paMwari hazvinei nekuti uri munhukadzi kana kuti uri munhurume. Kuremekedzeka pamberi paMwari zvinobva mukururama kwako pakuzadzisa mirayiro yaMwari. Tese tinopiwa mibayiro yedu zvakafanana naMwari. Saka Islam ndoda kutaura ndichiti inopa madzimai kodzero dzavo.
Tinotenda mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, Sheikh Henry Balakazi, nemashoko avatipa pamusoro pechitendero cheIslam.
Ndinotenda Mwari musiki.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana mune mibvunzo kana zvimwe zvokugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudhiyo enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Nations Cup atanga nhasi muCameroon. Paine mutambo uri kutambwa iko zvino pakati peCameroon neBurkina Faso. Mumwe mutambo uchatevera uri pakati peEthiopia neCape Verde. Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba mangwana neSenegal nenguva dza3 masikati. sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Anokoneka ine mufaro dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.